Akandike kutanga kuti hurumende ipe rukudzo nemibayiro kuvanhu vasiri muchiuto. Mazita aburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette anosanganisira evanhu vakafa nevapenyu uye vari muzvikwata zvakasiyana siyana. Vacharemekedzwa musi uyu vanosanganisira mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa, gurukota rezvemitambo Dr. Kirsty Coventry naArchbishop Ezekiel Gutu vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Gold. Vana muzvinafundo vanosanganisira vashakabvu vaWalter Kamba, vaive mukuru weUniversity of Zimbabwe, navaPhineas Makurane vaive mukuru weNational University of Science and Technology, namushakabvu Primrose Kurasha vaive mukuru weZimbabwe Open University, Professor Hope Sadza naProfessor Christopher Chesanga vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Silver. Vanyori vemabhuku nemitambo vanosanganisira mushakabvu Charles Mungoshi, vaPatisa Nyati navaDavid Guy namushakabvu Stephen Chifunyise vachapiwa mubayiro weCommendation Award. Mutori wenhau weZimbabwe Broadcasting Corporation Ruben Barwe pamwe nemumwe mutori wenhau weZBC akashaya Judith Makwanya nemumwe mutori wenhau ari kuAmerica Tawanda Kanema vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Great Zimbabwe Diamond. Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMark Gray Marongwe pamwe nevaimbo vemabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vatobayiwa mudede ndevamwe vavachapiwa ruremekedzo rwePublic Service Long Service. Vachawana mubayiro weGyros Chira Award vanosanganisira zvikoro zvepamusoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, Great Zimbabwe University, Harare Institute of Technology, Africa University nezvimwe. Vamwe vachapiwa rukudzo vanosanganisira Sekuru Kaguvi, Mbuya Nehanda, Madzishe Chingaira Makoni naMapondera Mukwati, Queen Loz K Kumalo nevamwe. Vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaInesi Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvarongwa nehurumende kuremekedza zvizvarwa zvayo zvipenyu nezvakafa zvakanaka chose.
Panawo Mai Munangagwa. Mai Munangagwa, hongu vamwe vanhu vanogona kunetseka kuti ndevekuda ndevebato reZANUPF kana kuti ndezvei, asi ngatitarisewo zvimwe zvavari kuita. Mukatarira vari kuzama kuyananisa varume nemadzimai avo vari kunetsa, izvozvo vari kuzamawo kubetsera vana, vari kuzamavo kusumudzira zvikafu zvedu zvinobetsera pautano. Kana imukanzi mukadlava mangudya, ndoziva kuti munoda zviyonyi, munoda zviyo nokuti munoziva kuti zveutano. Mai Munangagwa vaenda kumaprovinces oso vari kuzama kuti vanhu vadle zvikafu zvomumba.
Mumwe mugari wemuHarare vaondiwayo vati vanofara chose nekupiwa ruremekedzo kwaitwa vanyori vemabhuku nemitambo.
Tinoona vanhu vakaita sana Charles Mungoshi, anaPatisa Nyati, vana Garikai Magadire, vana Dr. Fechungu, vanhu vatinoona kuti mune zvavaita zvacho vaita nemazvo, uye zvakaita kuti nyika yedu ibudire ende pane.
Asi vati havafari nevamwe vari pagwaro raburiswa nehurumende.
Asi kune vamwe vatinoona varipowo vatichiti ava vazi kupinda kwavo, hatina kukudzwisa kuti vapinda papi, nekuti tinoona chiri chinhu chakakosha chinopa uremerera kukaona waiswa wapalisi yakaita seyao. Saka varipo vatiri kuona vakaitawo semudzimai wemutungamiri wenyika, hatisati tanyatsa kuona chaka chandingadinini ndinganyatsoona kuti chingasvika pakuti azoenda paruremekedzo iroro rwavaiswa ivo.
Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vati zvakanaka chose kuti hurumende ipe vanhu menduru, asi kuti panofanirwa kutaurwa mabasa akaitwa nemunhu azoita kuti aremekedzwe.
Ikozvo tangoona mitsetse yekupana nhingi panadii. Mazita awa haana kupfeka maererano nokuti zvinenge zvakaonekwa zvakaitwa nomunhu iyeye zvazoyeukwa kuti awane rukudzo rwokupuwa menduru nomukombe. Zvii chaizvo, nokuti rinofanira kuita duraro ruzivo iroro kuitira kuti rudzi runotevera rugozoitawo saizvozvo ruchiita mapitse okuite zvakanaka. Zviri zveumhizha hwakaitwa nomunhu kana kuti ugamba hwakaitwa nomunhu.
Vamudzengi vatiwo pane vamwe vanokodzera kupiwa mibayiro vasina kudomwa mugwaro rehurumende nhasi.
Saka wana wa masi wawo ni iko keshi chaweja wapansi wawere kupinda. Ndatari chawo futi. Ndika wana kutipane wame vedu. Vomuno mzimbabu. Varikute kwa honored in foreign lands. Vakata zana wa brain kakoro. Ile ziva hitu kwa professor. Not the professor wakungonzi waka vere nda waka nyora wa chikota zineta wame kute according to who, according to who. Varikunzi professor of practice. He has been honored by the University of London. Vaniwa wana wana wakupinda.
Izvi zvasinirwa nemukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku avo vati mutungamiri wenyika anofanira kuva nekomiti yana chipangamazano inomubatsira kutsvaga vanhu vekuremekedza nekupa mubayiro kuti pasave nekuchema-chema munyika sezvinoitika pakupa vanhu ruremekedzo rwemagamba ehondo vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze zvizvarwa zvayo zvinenge zvaratidza ushingi kana kuita mabasa anoyemurwa munyika uye izvi zvinofanira kuitwa pachena. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.